Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina Gumiguru 6 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanonga vachingotaura chingotaura inopedzisira yatinonzi idare rekungotaura chete, but pasina zvinhu zvichazoitika vanhu kunze uko havabenefiti anything, hapana chavanowana. Tiri kuti kuvhira nhasi kana vechiuya kunogo, kana vekauya kuzotaura zvinhu, vanhu vanofanirwa kuona mutsauko.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura zviri pamutemo chikamu chechina cheparamende yechisere, vachikurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisangogadzira mitemo chete asi kuti dziremekedze nekuteedzera mitemo yacho. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanobvuma kuripa murimi wechichena akatorerwa purazi nemurume wavo mushakabvu Solomon Mujuru kuBeatrice. Vagari vekwachiadzwa mudunhu reManicaland vochikira utano hwavo zvitevera guruva rinonzi riri kumbumurwa mumisha yavo neimwe kambani iri kuchera mangoda mudunhu iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura zviri pamutemo chikamu chechina cheparamende yechisere, vachikurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisangogadzira mitemo chete asi kuti dziremekedze nekutevera bumbiro remitemo. VaMugabe vanonzi vabva vasimuka pavapedza kutaura muparamende vakananga kuMalaysia, zviri kunzi vari kuenda kubasa. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe vati chikamu chechina cheparamende yechisere chiri kutanga apo mutemo mizhinji munyika iri kuvandudzwa kuti ienderane nebumbiro remutemo, uye vati pane mabhiri akawanda chose achaunzwa kuparamende kuti azozeiwa asati aitwa mutemo. Mabhiri aya anosanganisira rekuvandudzwa kwemashandiro emakanzuro ekumaruwa, bhiri remadzishe, bhiri rekuvandudzwa kwemashandiro ematare edzimhosva kuti akwanise kutonga nyaya dzezvemabhizimisi, pamwe nebhiri rekurerutsa kuvhurwa kwemakambani munyika. Mamwe mabhiri achazeiwa anosanganisira mabhiri ekurerutswa kufambiswa kwemabhizimisi munyika, pamwe nerekuti vanhu vakwanise kushandisa midziyo yakaita semotokari, materevhizheni nemombe kuti vatore zvikwereti kumabhanga. VaMugabe vatiwo mutemo wePublic Health Act, uyo wakadzikwa muna 1924, uchavandudzwa muchikamu ichi cheparamende, uye vatiwo mutemo wezvezvicherwa uchavandudzwawo kuti nyika ikwanise kuwana pundutso kubva muzvicherwa zvayo. Vaenderera mberi vachiti mutemo wekudzivirira chitsotsi nechigandanga pachishandiswa michina yechizvino zvino, weComputer Crimes and Cyber Security Bill neElectronic Transactions and Electronic Commerce neData Protection Bill ichazeiwa muparamende yavaparura nhasi iyi. Nhengo dzebato rinopikisa reMDCT dzaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMugabe vataura mitemo yavanoda kuti idzikwe muchikamu cheparamende ichi, makurukota avo haasi kuita basa nemazvo uye havaoni mitemo iyi ichibudirira. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT zvakare vari nhengo yeparamende Muzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kudzika mitemo inoita kuti vanhu varerukirwe neupenyu.
Asi izvozvo hazvisati zvamboitika, vanongoya vachingotaura chingotaura inopedzisira yatinonzi idare rekungotaura chete, but pasina zvinhu zvichazoitika vanhu kunze uko havabenefiti anything, hapana chavanowana. Tiri kuti kuvhira nhasi kana vechiuya kunogo, kana vekauya kuzotaura zvinhu, vanhu vanofanirwa kuona mutsauko kuti pavakapedzisa kutaura gore riyariya kana kuti mwedzi uyauya vakadai, but izvozvi kwaane mutsauko wakadai. Asi zvese izvozvi chokwadi hatizvioni izvozvo.
mutevedzeri wevanokwekera nhengo dzeMDCT vachimirira Bulawayo Syndrome National Assembly amai Dorcas Vanda vatiwo nguva nenguva vamugabe vanotaura asi hapana chinobuda. Mumiriri weSunningdale National Assembly amai Margaret Matenga vati uori hwanyanya munyika uye vashamisika kuti vamugabe havana zvavataura pamusoro penyaya iyi.
Nenyaya imwe yavasina kutaura nyaya yecorruption ndiyo yataka takatarisa kuti vachataura nyaya yekuti corruption yanyanya munyika, nekuti corruption ndiyo yadonedza nyika zvakanyanya. So ndo zvataka takatarisira kuti vataure.
Vanomirira Buera North muNational Assembly vaWilliam Mutomba veZanu PF vati urongwa hwavamugabe hwakanaka chose asi haugoni kubudirira kana makurukota akasaunza mabhiri kuparamende.
Zvimwe izvi zvinodependa kuti mabhiri acho avari kuda kuti auye kuparamende ari kuuyiswa here nethe executive. Akasauya kuparliament then parliament inenge isina basa, but otherwise those zvekutaurwa rekuti zvekufanga kuti zviuye zviitwe nema MPs aiwa tiri kuzvifarira ende totenda chaizvo baba nezvavaita izvozvo.
Ishe Inos Musarurwa vati vanotsigira chose urongwa hwavamugabe zvikuru sei mabhiri ekusimudzira upfumi hwenyika pamwe nechirongwa chekunza mabond notes munyika. Paramende yaparurwa nhasi iyi ichatanga basa nemusi wechipiri svondo rinouya, apo ichaita musangano wekuronga zvebhajeti regore rinouya muHarare. Zvichakadai, nhengo dzeMDCT dzaudza mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda kuti dzatumirwa tsambambozha dzichifukidzirwa mushure merunyoro rekubwe rwekuti dzaironga kusveveredza vamugabe vachivhura paramende nhasi. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDCT vachimirira kuwadzana East muNational Assembly vaNelson Chamisa vakurudzira kuti paramende iongorore nyaya iyi vachiti kave kechitatu izvi zvichiitika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatiwo izvi hazvina kunaka uye nyaya iyi inofanira kuongororwa. VaMudenda vakwidza nyaya iyi kukomiti yepamusoro yeparamende yeStanding Rules and Orders kuti iite ongororo nekugadzirisa nyaya iyi. Zvichakadaro, nhengo yeMDCT inomirira Mutasa Sendro vaTrevor Saruwaka varambidzwa kupinda mudare paramende nhasi sezvo vange vakapfeka bhatye rine mavara seari pamureza wenyika. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kana kutengeswa kwemureza wenyika, danho rinonzi nevamwe rakanangana nevanhu vari kuratidzira vachishandisa mureza wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vanonzi nhasi vaita musangano kuLondon navaGuy Watson Smith, murimi wechichena akatorerwa purazi rake nechisimba muna 2001 namuchakabvu Solomon Mujuru, avo vaive murume waamai Mujuru. Mutauriri webato reZimbabwe People First vaJelus Mawarire vanoti musangano waitwa naamai Mujuru navaSmith uyu ndewekutanga muurongwa hwekuti vaone kuti vangaripa sei vaSmith nekurasikirwa kwavakaitwa nepurazi ravo pamwe nemidziyo yavo. VaMujuru vanonzi vakatora purazi reAlmain riri kuBeatrice mudunhu reMashonaland East, iro rinonzi rairimwa fodya zvinotyisa navaSmith, izvo zvakaita kuti murimi uyu atize achienda kuFrance kunove kwaari pari zvino. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMawarire.
Ihurukuro dzavatanga dzichaenderera mberi dzichisanganisirawo magweta avo achazenge akudi akuuya vachigara pasi vachikurukura. Bati nyaya yakanyanya kukosha inobuda mune zvaitwa namai vati ivo vanoda kutaridza zvichazenge zvichiitwa nehurumende yePeople First kana tatora masimba muna 2018. kuti ivo vachagara pasi nevaimbova vari nechichena muno.
Vazhinji vangada kuziva kuti sei bato renyu kana kuti amai mujuru vatanga kuita hurukuro nava Guy Smith, nokuti pane wakawanda vana veZimbabwe vanofunga kuti vaifanira kunge vatanga kugadzirisana ukama hwebato renyu kana hwavo nevanhu vari muZimbabwe.
Chatinoda vakandemisi ndechekuti tiri kuda kuti vanhu vakapiwa minda vagare panzvimbo dzavakapiwa zvakanaka vasingabviswe bviswe. Mukatarisa ndonyaya yatiri kutaura patinoti isusu rationalization, kuti tinoda kuunza kugadzikana mukati nevaya vakapiwa minda. Saka zvatiri kuita izvi zvecompensation, tiri kuti isusu kana vaya vanga vari varimi vechichena vakapiwa muripo vachibhadharwa zvakafanira, tagara pasi navo mukumbwanana nomukuyanana toona kuti tingavapa pakadii.
Sei mai mujuru vakatora nguva yakareba kubva muna 2001 kusvika iye nhasi vasina kunge vagadzirisa nyaya iyi? Nokuti vamwe vanofunga kuti nekuti vapinda mune zvematongerwo enyika vane bato rava kutungamira vakuda kuzvichenura.
Makore maviri matatu adarika mai mujuru vanga vachitsvaga vaWatson asi vanga vasingavawani.
Avo vanga vari mutauriri webato reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vekupenalonga vopomera mugodhi weRed Wing uri pasi pekambani yeMatalion Management Private Limited mhosva yekusakoshesa upenyu hwevanhu mushure mekupfuurwa kwevarume vaviri nevanochengetedza mugodhi uyu vachiuraya mumwe murume pamwe nekuwadza mumwe mugari anonzi aiedza kubatsira shamwari yake yakanga yapfuurwa. Vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuchera goridhe mumunda wekambani iyi zviri pamutemo. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Amai Violet Munorwei, mudzimai wemushakabvu vatafadzwa Liwani, vaudza Studio 7 kuti kubva zvaurawa murume wavo vakangowana mazana manomwe madhora, uye vanoti vakuru vemugodhi weRed Wing havachadi zvehurukuro dzavaive vavembisa.
Takapiwa $700 yeburial sheet. $700 iyoyo ikashanda panhamo ikapera. From now mwana wangu ane 1 year 5 months hapana chandati ndapiwa. Takaenda kuRed Wing mine vakati pakwesira kacho vakati uye nemapepa epostmortem. Ofisi mapepa acho hatisi kupiwa. Varoramba varongoti muzodzoka musiwakati, muzodzoka musiwakati. Saka izvizvizvi handina chandati ndapiwa neRed Wing mine.
VaDavid Madzikatire ndemumwe wavakapfurwa musi waurawa vaLewani. VaMadzikatire vanoti vakapfurwa vaenda kunotora mushakabvu vaLewani avo vaive shamwari yavo. Kunyange zvazvo vakakuvara zvakaipisisa, VaMadzikatire vanoti havana kana rubatsiro rwavakawana kubva kumugodhi weRed Wing.
Takashudhiwa nemapoint nemasecurity guards yeRed Wing mine. Apo ndaendana kunoripota kuti friend yanga yangu inonzi Tafadzwa Lewani yashudhiwa yashaika. Then naizvozvo security officer vakabva vano ndishedzera masecurity guards avo kuti hadi shoot. Then ndakubva ndanoshutiwa taiwa ipapo pagedhi tichitaura nemasecurity guards tiri kunze kwegedhi iwayo mukati mavo. Vataenda kumaini, tichisvika kumaini vakati hapana chatinokwanisa kuitirai, dzokai kupolisi, munoudzai kupolisi. Then zvadaro nanhasi hapana chavati vakombanzita kana ini mari yekuenda kuhospital hapana chavakaita.
Vaviri ava vanoti vave kuzoendesa mugodhi uyu kumataredzi mhosva kuti varipwe sezvo vakuru vemugodhi uyu ari kuramba kutaura navo. VaJacob Mafume, vano vagweta rava kubatsira vaviri ava kuenda kumatare, vanoti kuurawa nekushungurudzwa kwevanhu vanogara munharaunda mune zvicherwa kuri kuramba kuchikwirira, nekudaro vachange vachibatsira vaviri ava kuti mimwe migodhi idzidze kukosha kweupenyu.
Saka isusu taona kuti nyaya yemamaini yekuuraya vanhu inyaya yakuramba ichingoenderera pasina zvinoitika. Saka tati isusu ngatinge tichiitisa matare mamigodhi iyoyi kumatare tichiclaima mari yakawanda chose, nokuti ivo vari kutora mari yakawanda mumagodhi yavari kumaina iyi.
Vafarai Maguu, mukuru wesangano rakashumirira Center for Natural Resources Governance, CNRG, vari muviri wekodzero dzevanogara kunowanikwa zviwanikwa, vanoti makambani ari kuchera zvicherwa muZimbabwe ari kuregwa achiita madira ajojina asi vachikonzera ndufu zhinji.
Mamining companies muZimbabwe vari kuuraya vanhu vagari venzvimbo dzavari kushandira, uye vanochera zvicherwa izvo vasina license makorokosa. Mapurisa haana chaari kuita, instead vari kuuya kuzobatsira kambani kuiprotekta kuti kana vanhu vaita kana kuratidzira, mapurisa ndo vari kuuya kuzodzima kuratidzira ikoko. Asi ava vari kuuraya vanhu havasi kusungwa, vari kusiyiwa vakadaro.
Pavakanyorwa tsamba nemagweta ekuti vachasungiswa nekutadza kubatsira mhuri mbiri idzi mushure mepfumvu yavakakonzerwa nevanochengetedza mugodhi uyu, vakuru vekambani yeMetalon inova muridzi wemugodhi weRed Wing vakaramba kuti vane chekuita nevaviri ava kuburikidza netsamba iri mumaoko eStudio 7. VaClayton Matsika vari kupomerwa mhosva yekuuraya vaLiwani pamwe navaWilliam Mutuswa navaBenedict Chikanda vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya vamadzikatire pari zvino vari kunze kwejeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zana remadhora pamunhu yakati Wanedare. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Modadigwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika shanu dzine masimba kudarika dzimwe dzose dziri musangano reUnited Nations Security Council dzakomekedza kuti vaimbova mutungamiri wehurumende yePortugal vaAntonio Guterres vashande semutungamiri mutsva wesangano renyika dzepasi rose. Nyika idzi dzazivisa kuti dziri kukomekedza kuGeneral Assembly kuti vaGuterres vadomwe pachigaro ichi kubva musi wa 1 ndira 2017 kusvika musi wa 31 zvita 2021. VaGuterres vane makore 56 ekuberekwa uye vachange vachitora chigaro chiri kusiyiwa navaBan Ki-moon avo vave kuenda pamuchikandigere. Dutu mpengo Matthew riri kurova chitsuva cheBahamas rakananga kuFlorida muAmerica, apo vagari nevanobatsira munguva dzenjodzi mudunhu iri nemamwe matunhu ari kuchamembe kwakadziva kumabvazuva kweAmerica vari mushishi kuedza kutiza mvura yakasimba iyi isati yasvika munyika yeUnited States nhasi. Governor weFlorida vaRick Scott vaudza vatori venhau kuti dutu mpengo iri rinogona kuramba riri muchikamu checategory 4 riine mhepo inosvika makiromita mazana maviri nemashanu paawa parichasvika munyika manheru anhasi. Nyaya yekutyisidzirwa nerufu kwenhengo dzedare reparamende dzeMDCT kuti dzisaratidzire apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vange vachitaura mudare reparamende yakonzera kusawirirana kwakanyanya pakati pehurumende nevanopikisa. Vanopikisa vanoti vanofunga kuti izvi zviri kuitwa nevasori. Nhengo yedare reparamende inomirira Harare West muzvare Jesse Majome mumwe wakatumirwa mashoko ekutyisidzirwa aya uye vaudza Studio 7 kuti kana mwana wavo akatumirwawo mashoko aya panhare mbozha. Kune dzimwe nyika kusanganisa kuSouth Africa neBritain, nhengo dzedare reparamende dzinombokandirana makobvu nematete mudare reparamende kana nemutungamiri wenyika chaiye, asi izvi muZimbabwe zvinonzi hazviitike. VMDCT vakambozviita gore rapera nemamwe makore apfuura, asi mazuva ano vanoti vave kuchisidzirwa nerufu nemunhu anenge achizviti hitman. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vaudza Studio 7 kuti havasati vapirwa nyaya iyi nekudaro zvinonetsa kuti vataure. Vatiwo nhengo dzeparamende idzi hadzina kumhanara iyo vangoitawo zvekuverenga nyaya yacho mumapepanhau. Mukuzaya nyaya iyi nezvimwe zvataurwa navamugabe, tabata sachigaro weZANU PF kuUK Province vaNick Mangwana uye mutauriri weMDCT vaObert Gutu. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vari kutiwo kudii nekutyisidzirwa kwenhengo dzebato ravo.
Zvino zvinotyisa nokuti kuti ufunge kuti nyika yakaita seZimbabwe inozvitiyo. Tinonzwa vanhu vezano vazhinji President Mugabe achiti Zimbabwe inorunyararo, uyaye parliamentary and constitutional democracy. Asi kana vanhu vozotumirwa mameseji akadai vari nhengo dzeparamende dzeMDC chete, zvinotaridza kuti hazvina kumina mushe. Kune vamwe vanhu vane vana vavo nemadzimai avo akatumirwa meseji imwe chete yandaverenga iyi. Zvinotyisa izvi, Blessing.
Vamangwana, munotenderana here nemuono iwoyo uyo?
Kunzwisa kuri kubva vaGutu nako ndinokunzwisisa, asi handibvumirani navo. Vauya neshoko rakanaka zvikuru panguva yakanaka pamwaka wakafanira. Nokuti mukatarisa parliamentary program yapiwa na president, pasitaurwa nezve cyber crime bill. Cyber crime bill ndoriri kuiswa po kuti ridile neyava kutsanangura iyi inova cyber terrorism. Ndoiri kuitika panapa. Saka kana iri cyber terrorism, we don't know who is terrorizing people. Kana kuno kuindotozvisipa zobva kuZimbabwe, zvinotondiudza kuti usatsika muZimbabwe. Musi waunotsika muZimbabwe tinotidaniwe. Vamwe vanotichidzirawo vachiti iwewe uri kutaura izvozvo uri kumhiri ikoko chichadhina namai vako kuno uko. Handiti muri kuona icyber terrorism yese iyi. Saka ndati zvaitwa mumwaka wakafanira, ngatiregei kukurumidza kunongedzana uroyi, ngatiregei kukurumidza kupomhana uroyi, ngatingoti munhu uyu munhu ane unzvori.
Pindai tinzwe vako.
Zvataura Nick ndiri kuzviwa. Ari kuti munhu anozviti hitman uyu iterrorist, kana kuti tingangoti munhu uya anopurikidza mwero. Ichokwadi, asi ndaanichifungira kuti Nika achadawo kutaura zvakawanda achibudisa pachena kuti iye uyu hitman anopfurikidza mwero uyu hakusiko kutanga achiita zvake izvozvo zvekuita zvinhu zvokupfurikidza mwero, kupinza fiye muvanhu, kutyidzira vanhu norufu nezvimwe zvakadaro. Ndofunga tiri kurangarira zvekuti pakaitwa futi official opening yeparliament, handichanatsouyeuka hangu kuti mwedzi upi, asi mwedzi mishoma yapfuura iyi naPresident Robert Mugabe, mamembers of parliament edu eMDCT vakatambirazve mamwe mahwi akafanana neiwawava ahitman, okuvhundutsira, okutyityidzira. Vamwe vakatonzi musatomboswedera pedo nemba yeparamendi nokuti hatidi kuonai mukasvikapo. Unongonyangarika tokutorawo tsakatika woshayikwa zvakaita munina wedu uyu itaidzamari. Saka chaakutityisa ndechekuti sei vacho vanopfurikidza mwero vecyber terrorism yatarwa nani vari vanhu vanongonanga nhengo dzeparamendi dzedu chete dzeMDCT.
Vamangwana, todzoka kwamuri. Imwe nyaya yataurwa nemutungamiri wenyika inyaya yekuvandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema. Izvi zvakakosha sei?
Izvozvo chinhu chakakosha zvikuru nokuti zvazviri kuitika kubvira mutemo uyu pawakaitwa, kubvira kucabinet president vaitaura zvakawanda kuti mutemo uyu ngauinterpretwe kana kuti ngautsanangurwe uchidai. Kana vataura kuti unotsanangurwa uchidai, pouya minister munyowani. Minister uya akauya aingoti inini ndikuteera mutemo. Saka zvaizvi zvinoita papava neyatinoti disparity between policy and legislation. Nhaurwa yatiri kupa kuvanhu, shoko riri kuenda kuvanhu riri kungoti riri kuti ukangouya chete kunoku ukaita chakati ukaita fektari unotorerwa fektari yako. Saka iko zvino zvikaitwa kuti zvese zvenge zvava kutaurwa neshoko rimwe chete zvichitaurwa people vakuimba kubva mubhuku rimwe chete rweriyo. Zvinobatira chaizvo.
VaGutu, munoona sei mashoko emutungamiri wenyika?
Mutemo wakonzeresa uyu. Ngatitorei mutemo indigenization uyu wose wakadaro, tomiita repeal. Hausiri mutemo unganzi ungagadziriswa, ungaamendwa, ungaita sei.
Mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU PF kuUK Province vaNick Mangwana vanga vari kuLondon. Vagari vekuchiyadzwa kwamarange mudunhu reManicaland vanoti vari kushushikana zvikuru neuruva iri kubva pakucherwa kwemangoda nekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. Mutori wedu Nauloida Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevagari vekwachiyadzwa ndiambuya Rebecca Chishingwi vari mubhuku rasabhuku mukwada kwachiyadzwa. Ambuya ava vanoti vava kutyira utano hwevana vavo uye nevazukuru vavo nekuda kwehuruva iri kupfumburwa iyi. Vanoti vave nenguva yakareba vachiendesa chichemo ichi kuvakuru vekambani yeZCDC asi pasina matanho ari kutorwa. Ambuya Chishingwi vanoti mamwe makambani aimbochera mangoda kwachiyadza asati amiswa aipota achitotesa nemvura migwagwa yavanoshandisa uye vaisaitira mabasa avo pedyo nekunogara vanhu.
Kwedu kwachiyadzwa tiri kuomerwa neupenyu kupfurikidza nedhasti riri kumainwa. Havana kuda kutanga vataura nesu kuti takuya kumaina kana kuti watisimudze. Takangoerekana vatosvika vakutomaina zvekuti izvozvi dhasti usiku tinongora tichiti kana uende panzvimbo imwe isina dhasti asi unongorinzwa kunge undori mukati mwaro nekuti ratinyanyira dhasti. Saka tiri kuti kuwana wadiki hapana zvaungatibatsirawo nazvo here kuti wana awa kufema kwavarikuita dhasti varege kubvawo kura wakadaro vanoita zvirwere.
VaMalvin Mudiwa ndivo sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzevagari venharaunda iyi reMarange Development Trust MDT. VaMudiwa vanoti nyaya yekupfumburirwa huruva kuvanhu venzvimbo iyi yanyanyisa kwazvo uye vave kutokumbira kuhurumende kuti ipindire panyaya iyi.
Nyaya yedhasti yakaipisise zvinoda urgent attention like now. Izvozvi zvipatakaendapo kuseri kwedzimba dza village head tinoengana dzatowo padhuze pekuda kutovharwa negomo rariunganidzwa neZCDC pairi kumaina. Dhasti racho ririko riri kubuda harina kumira mushe. Vana vaafektwa ka tirongoti dai hurumende yanga itinzwirawo tsitsi yangotoona kuti zvakuda kuti agent attention. Izvozvo zvatai tichifungira nezvazvo kuti dai yambomira kumbomaina yotanga yagadzirisa zvine chekuita noupenyu hwevanhu kuti upenyu hwevanhu husave first nekuti nyaya yacho haina kumira mushe. Saizvizvi takatonyore tsamba kuna Minister of Mines tichitaura kuti behavior ZCDC zvayakafomerwa handizvo zvotaakuona izvozvizvi, ngaigadzirise zvinhu zvayo zviite in order.
Sabhuku venharaunda iyi vatanyiswa tinoengana vanoti vapererwa nezano sezvo vechidiki varivo vakanyanya kutarisana nenjodzi yezvirwere. Sabhuku tinoengana vanoti vanotarisira kuti vakuru vekambani iyi iri kuchera mangoda vateerere kuzvichemo zvevagari kwete kuisa rudo rwavo rwemari kumberi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani yeZCDC kuti tinzwe divi ravo pamusoro penyaya iyi kunyange hazvo pange pane matanho ekuedza kuvabata parunhare nhasi. Takundikanawo zvakare kubata gurukota rinomirira dunhu reManicaland muzvare Mandichimene pamusoro penyaya iyi uyewo mudzviti vafungaimbetsa vedunhu rino. Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Matron Mafaune vanoti zvirwere zvinosanganisira asima, chikosoro nezvimwewo zvinowanikwa nekuda kwekugara nguva refu vanhu vachifema mweya kana mhepo ine huruva. Vanoti veruzhinji vakatarisana neizvi vanosungirwa kunoongororwa kuchipatara nekukurumidza kuitira kudzivirira njodzi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nezvechirongwa chakaparurwa zviri pamutemo nezuro nedare reparamende cheUnited Nations chinonzi He for She Campaign, icho chinokurudzira vanhurume kuti vashande pamwe chete nevanhukadzi mukuona kuti munhu wese awaniswa mikana yakaenzana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura zviri pamutemo chikamu chechina cheparamende yechisere vachikurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisangogadzira mitemo chete asi kuti dziiremekedze. VaMugabe vabva vasimuka munyika vakananga kuMalaysia. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanobvuma kuripa murimi wechichena akatorerwa purazi nemurume wavo Mushakabvu Solomon Mujuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindevele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 6 ngomfomfo 2016 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akusicala ukuthi umuntu abe ngummeli wephalamende lilungelo likazulu nethi nguphi uzulu evela kweliphi ilizwe. Kodwa uduko olukhona ngokuthi elizweni lakithi lapha asonkuyokuqala ukuthi sithole amamesenji anjalo ebethusela.
Umongameli Robert Mugabe uvule okusemthethweni ihlandla elitsha lokusebenza kwedale lephalamende lamuhla ethembisa ukuthi uhulumende uzaguqula imithetho egoqela o-indigenization. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo secele imvumo kuhulumende ikuthi imuli yakhe igebhe amatambo kayise owabulawa ngesikhathi sekugrawundi ukuze angcwatshwe kakutsha ngemfanelo. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mjuru uthi uzahlawula umlungu owathathelwa iplazi ngomkakhe umuyi uGeneral Solomon Mujuru. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uvule okusemthethweni ihlandla elitsha namuhla elokusebenza kwedale lephalamende ethembisa ukuthi uhulumende wakhe uzaguqula imithetho egoqela o-indigenization ukuze ilizwe lenelise ukuhuka osomabhizimusi bakwamanye amazwe. Umgabe uthe njalo uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuyanga. Esuka edale lephalamende umgabe ulubhekise kwele Malaysia. Abamela izigaba ezitshiyeneyo edale lephalamende njalo bengamalunga ebandla leMDC bathi akulalutho lutsha umgabe alukhulumileyo olulakho ukuphathisa ilizwe. Sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera sambuza ukuthi ubona uhulumende elakho na ukuhuga usomabhizimusi bakwamanye amazwe nxa ethe waguqula umnotho we-indigenization.
Amameseji la esiwatholileyo ayadida ingqondo ngokuthi akusicala ukuthi umuntu abe ngummeli wephalamende lilungelo.
Ngakhuza sibili nqawe ukuthi sesibona ukuthi ama amendments afuna ukwenzakala aminjani ngoba uhulumende uyananzelela ukuthi kwake kwaba lokuxabana phakathi kuka babuzi wawo lo minister o finance ubaba uthi namasa ngendaba yama banks ukuthi siindigenize ina ama banks kumbe siwathi anjalo. So ngibona njengani iyo inconsistency okumele bayilungise. Kodwa ngibona njengani sebe relaxa njalo indigenization njengoba befuna ukuthi le mali evele emazweni. So khaya njengani asuke emazweni baye bethi kumele liguqule umthetho we-indigenization.
Umthetho we-computer and cyber bill umgabe uthi uza kwethulwa njalo edale lephalamende okungumthetho ocatshangelwa ukuthi uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuhlukuluza abantu ekhangela abakwenzayo kundaba zebulenjini lapha. Uthini ngalolu daba?
uhulumende wethu uyabona ukuthi ngasiye uhulumende othava ngendlela abantu bemchothoza ngawo ngasiye uhulumende othathi ama corrections kumbe ungafunakali ngabantu ngendlela okumele bayithathe ngayo. So baya bebuyisa imithetho engani ifuna ukuthi incindezele labo abenza into lezi ezehulumendini njalo ukuthi bona babe protested. Usakhumbula ukuthi ngesikhathi lesiyana ama-war vet protester esiya e-State House ubaba uMangwende wa-introduce umthetho sithi akula umuntu ozathethisa ubaba uMgabe, nxa ungathethiswa ubaba uMgabe uzahamba emthethwandaba. So imithetho enjengaleyo siyayibona ibuya lo hulumende lowo ngoba uyabe esaba ukuthi abantu bayakhuluma okubi ngakhe uhulumende. Yena uhulumende ubona ukuthi uyaphambanisa.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Kunjalo nje umeli weMutasa Central edalele parliamente umnumzana Trevor Saruaga waliswe ukungena edalele parliamente namuhla ngoba ubeqoke ibhatshi elilembala yefulegi yeZimbabwe. Uhulumende wazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi sokulicala elikhulu ukulungisa kumbe ukuthengisa impahla elefulegi yelizwe nxa umuntu engaphiwanga imvumo. Amanye amalunga ebandla le-MDCT akhonone edale ngokuthi ngaphambilini komkhosi wokuvulwa kwalo athole imbiko ewethuselayo kubomakhalekhukhwini. Imbiko le ibisithi amalunga la engavele etshengisele kumbe ekhonone ngobe kuzakhulunywa ngumgabe kuleli dale ebezabulawa. Omunye wamalunga la ngunkosazana Tabitha Khumalo.
Ama-message la esiwatholileyo ayadida ingqondo ngokuthi akusicala ukuthi umuntu abe ngummeli wephalamende. Lilungelo likazulu nethi muphi uzulu evela kuliphi ilizwe, kodwa uduko olukhona ngokuthi elizweni lakithi lapha asonke yokuqala ukuthi sithole ama-messenje anjalo esethusela. Kodwa kukhanya abomthetho abenzi umsebenzi wabo ukuthi bagcwayisise ukuthi kanti kumaluba lawa ama-messenje esethusela ngubani, uvela ngaphi, utholakala uyenzele ukuthi ahanji isi emakhoti indaba leyiphele. So mina sengikwenzile, sengimangile emapholiseni njalo ngesifiso sokuthi kugcwayisiswe ukuthi ngubani azatholakale lo muntu, kwenzele ukuthi ayejeziswa ngoba akanalungelo lokuhamba esethusela abantu ngokuthi imumo welizwe kwakumanga kuhle. Ungami kuhle kumumo welizwe ayizindaba yami. Ningavuka mina mfile namhlambe bangikhiphe namuhla akutshintshi lutho. Iconomy ivelisiwile, abantu abasebenzi, amapolisa kawaholi, abantwana bahambe ezikolo, abafazi kabasadli, ezindlini akusalalwa. Siyakutshintshi lutho.
Athe namapholisa uwazisa ngalolu daba
bazothatha ubufakazi obukhona obutshengisela ukuthi ngithole lawa ma-meseji. Sengizokuze ngayabobona njengoba yibo kumele bagcwayisise sebezangazisa ukuthi kuzahamba njani njengoba sembaphile ubufakazi embutholile.
Sikhuluma lawe nje ulaliswe esibhedlela, ludaba lwe-tiegasi yakuhitshayo liyana lize lihlaselwe ngamapholisa
kakhulu. Amapholisa abantwana besikolo zeneyunivesithi eHarare babetshengisela eHarare bekhala ngokuthi bathenjiswa imisebenzi eyi-2.2 million uhulumende wezanu imisebenzi lekayibuyanga. Abantwana babona kuqakathekile bengene emgwaqweni batshengisele ukuthi baphiwe leyo imisebenzi. Amapholisa achiyana lokuthi baphekelezele abantwana behambise ugwalo lwabo lemsebenzi bajikijeka ithiyegazi ehofisini yami e-Harvest House. Namhlanje ngilele esibhedlela ngodaba lethiyegazi yena le yabanjanga.
Kuthini emzimbeni?
Hhayi, akulanto emnandi, akulabumnandi, akulabumnandi. Njalo into enkona ithiyegazi yayisiyo nto okuthiwa ilungiswa eZimbabwe ukuthi sizahamba lapho ilungiswa khona siyebuza ukuthi sasakani phakathi kwethiyegazi leyo eyenza ukuthi sikuba sami singasahlaliseki. Siyaphathisa odokotela ukuthi bathole izindlela zokuthi bangenaphi. So kwakhathesi ukuthi bayazama kungavuma kwelapheke kulapho kungala yaqalisa ukuthi sizokile i-antidote yangona.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lepalamende njalo engowebandla le-MDCT. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Zimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uxolo ngizaphinda njalo umkhokheli webandla eliphikisayo ele Zimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uthi sefuna ukuhlawula umlungu owathathelwa iplazi ngomkakhe umoyi uGeneral Solomon Mujuru. Umjuru wenze umhlangano lamhla kwele Bhilitane lomnumzana Guy Watson Smith owayengumnikazi weplazi le-Almain Farm eBeatrice duzane leHarare. Ababili laba benze inkulumo zakuqala ezokudingisisa ukuthi umjuru engahlawula njani imuli kaSmith. Lokhu kukhangelelwe ukuqhubekela phambili udaba lolu luze lulungiswe. Isikhulumeli sebandla leZimbabwe People First umnumzana Jealous Mawarire uthi inkulumo kamjuru lo Smith itshengisa ukuthi bandla leli lifuna ukuthi sonke isizalwane seZimbabwe siphile kahle elizweni njalo ukulungisiswe ezomhlabathi njengoba abanye abantu abathathela abamhlophe amaplazi bengalimi lutho emaplazini lawo. Ele Zimbabwe lasungula uhlelo lokuthatha amaplazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. Abamhlophe abedlula inkulungwane ezintathu bathathelwa amaplazi iziphathamandla zebandla elibusayo ele ZANU-PF kanye labalandeli baleli bandla. Lokhu befuna ukuthatha amanye amaplazi loba nje abalimi abamhlophe bengakaze bahlawulwe yilabo abawathathayo. Ukuze sizwe okuningi ngokwenziwa ngumjuru, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First.
Thina njengephathi iZimbabwe People First sikubona kuqondile okwenziwa ngumama umjuru. Uma ekubona evuma la inhliziyo yakhe imtshela ukuthi kukhona ungahambanga kuhle kumbe okwachithakalayo ngesikhathi icazelo lithathwa kuloba kuSmith omhlophe. Uma evuma yena ukuthi uyakubona kumele ubaba lo ahlawule, kuyinto enhle vele empilweni. Kuyadingeka ukuthi abantu bakhulumisane umlotha baqondise okonakalayo. So ubukhokhelo obunjalo sibubona buqondile ngoba kuyasifundisa, kuyasithengisa ukuthi ungumama ofunda ukuba netholelo nokucelisa.
Ye bakona bakubandla leZANU PF abazathi umujuru usethengisa liza kubamba njani khonoko?
Akula kuthengisa kukhona ilizwe lokho elikhona kuthiwa iZimbabwe lokho elibuzwa umuntu omnyama umgazi. Kumele zesibanise ilezi umhlaba lezinto impahla zamathiwa ezaziphakathi emapulazini. Indlu yethiwa, inkomo zethiwa, izimoto zamathiwa azomhlaba lo okwamele uthathwe ngabantu. Abantu kwamele bethathe umhlaba ngokwabo. Umama umjuru akhuluma ngakho la yimpahla azomhlala, impahla yomuntu. Impahla yomuntu aze kube umhlobo bani, kumele ayiphiwe ngayachithakana, kumele ayiphiwe umnyazi. Ikukuze umoya wakhe layo nempilo yakhe layo iqoqeke aphile kuyaphambili.
Ye, kodwa ubona ngazani-ke khonokho kungasebenza yini ukuthi abanye begcine belabo besenza khonokho ukuthi behlawula abalungu labo?
Lokho sokuzaba ngenhliziyo yomuntu ikakhulu abezele bengabezami azibajayelelanga ukuthi bakwenze lokhu, azibakhangelelanga ukuthi bakwenze. Baqale kudala bethatha impahla, bathatha impahla zakozaphu, zamazitra nezabanye zezabantu abamnyama, omaweri, obanibani vele bakujayele ukuthatha. Yikho-ke labo abezami azikhangelelanga ukuthi bakwenze. Kodwa sikhalethe uhulumende, ikakhulu uhulumende weZimbabwe People First nxa ezengenile abantu abachithekelwa zimpahla zabo loba mbalile sukela kudala kubozaphu nitram nesize kuze kuzofika emathweni nalawo. Unkulumende kazisele impahla yabantu, ehlukanise umhlaba nempahla yabantu.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Abesifazana abatshaywe ngamapolisa kunsukwana ezedluleyo betshengisela babuthene eHarare namuhla phansi kwenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana bavumelana ukuhambisa incwadi yesikhalazo zabo kusikomiti wamapolisa uCommissioner General Augustine Chiwuri kanye lakumphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo bekhonona ngesiphatho sabo ngamapolisa. Kubika uMavis Gama.
Lesi sinqumo sithethwe emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Justice for Women Zimbabwe owenzelwe e-Women's Bureau emzini we-Hillside eHarare. Abangene lumhlangano inengi kungabahlukunyezwa ngamapholisa ngendlela ezehlukeneyo kunsukwana esanda kwedlula betshengisela bathi kumele owesifazane wonke aphatheke kulokhu kukhonona phezu kwelungelo labo. Unkosazana Nobuhle Makhuvire ngomunye otshaywe walinyazwa kabuhlungu ngamapholisa la kunje elokhu ehamba ngodondolo. Esipha ufakazi phezu kocuku lwamapholisa, unkosazana Makhuvire uthe okwenzakala kuye sekumqinise kakhulu ukuba aqhubekele phambili ngokulwela ilungelo lakhe. Wengezelela esithi lesi aseyiso sikhathi sokubuyela muva njalo sekudinga ukuthi abesifazane badonse kanye kanye ukulwela amalungelo abo njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso.
It's not the first time ngishaya ngamapholisa. Vela ngisakwazi ukuthi ngokwesingaki. Akusoze kungimise lokho. Ngizoqhubeka ngilwela my right.
Unkosazana Makhuvire wengeze ethi kumqoka ukuba uZulu kakhulukazi abesifazane batholiswe imfundiso eyanelayo ngoba bayasilela kulwazi lwamalungelo abo. Emhlanganweni lo bekule nkokheli eze imele inhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labesifazane kanye loZulu jikelele okubalisa eye Women in Politics Support Unit, WIPSU, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, kanye leye Counseling Services Unit, CSU. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit, WIPSU, unkosikazi Sakhile Sfelani, uthi ubufakazi obethulwe ngabesifazane emhlanganweni lo buveze ukuba lulokhe lusilela ulwazi kuZulu phezulu kokumunyethwe isisekelo sombuso kumalungelo abo alokhe esephulwa ngamapholisa.
I-constitution yethu ka-2013 yatshintsha izinto eziningi kodwa abantu bathembe ukuthi ukutshintsha lokhu kumele labanye abantu labo abaziboni bengabantu abamele ukuthi bacele izinto noma bayenze ezinye izinto ngendlela etshiyeneyo etshengisayo ukuthi hayi imithetho sibili sitshintshile. Kukhona sibili esiwuzwisisayo ukuthi imithetho eminingi ye imelele ukuthi itshintshwe but ama-rights abantu seyatshintsha and lawo uyakwanisa ukuthi uzimelele sibili ukhulume owakungakutholakali kuyenzakala ngensuku ezadlulayo namhlanje.
Kuvunyelenwe njalo kulo mhlangano ukuba kusetshenziswe wonke amathuba ukutholisa ulwazi kwabesifazane oluzabavula amehlo phezu kokulwela ilungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo secele imvumo kuhulumende yokuthi imuli yakhe igebhe amathambo kayise wabulawa ngesikhathi sekugrawundi ukuze angcwatshwe kakutsha ngemfanelo. UZulu wamukele lesi sehlakalo ngembono etshiyeneyo, abanye besithi njengesiphathamandla sikahulumende kumele uMoyo akhuthaze abanye bakhe kubandla leZANU-PF ukuthi bathathe amanyathelo ebantwini bonke abafayo ngesikhathi salumbhuqazwe. Kodwa abanye ngabasekele uMoyo abafana nalo mnumzana Felix Magalela Mafasibanda owebandla le-MDCT laye oke wazama edale lephalamende ukuthi uhulumende athathe amanyathelo ngabantu abangcwatshwa amahlayana ngesikhathi segugurawundi.
Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi iZANU PF abantu sebezabona mhlophe ukuthi lokhu besala ngeGugurawundi kuliqiniso ukuthi iZANU PF yaqeda abantu ngesikhathi leso. Njalo abantu abananzelela ukuthi uJonathan wakwazama ukufaka i-private members bill eParliament, lo lami umafa ngiseParliament ngazama ukufaka ukuthi abantu khale lokuthi abantu abafayo, kodwa konke lokhu uhulumende waphakisa ukuthi ukusivalela. Okwenziwe nguJonathan ngiyakuvuma, njalo ngimthayela inhlombe ukuthi kuzavulela abantu bonke abaulawela izihlobo zabo ngesikhathi eGugurawundi. ngithe ngikubala ngahle ngamthayela ihlombe ngamfakela ku-WhatsApp ngisithi kaqhubeke enjalo lokho okokuthi izanu is moment of madness sokuzabayangisa sokusegcekeni ukuthi into abayenzayo ayisozigcibeleke.
Ye manje singathini kulabo abanye labo ababe belezihlobo zabo ezabulawa ngesikhathi segugurawundi besazi ukuthi amathambo abo angapi kodwa bengelamali kumbe yona imvumo yokuthi bagebhe amathambo la abangcwabe katsha.
Yikho ngisithi isenzo sikaJonathan sesivulele uZulu ukuthi laye ehambe kuma-DA besiyakhombisa ukuthi lapha kuleli hlobo sami ngiyakwazi kuzaba lo mthetho efunekelayo yokugibha amangcwaba abantu laba kuzabuya amadona lezihlobo zincedisane.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT koBulawayo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ngesikhathi ukusilela kwemali yamabhanga sokufike kusibanga esibi, uZulu oxoxisane leStudio 7 uthi wesabela ukuthi uhulumende weZANU-PF ulakho ukudinda imali ezayo eyama-bond notes adlulise amalawulo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ohlaziya ngezomnotho uMnumzana Believe Mhlanga exoxisana loZulu kumhlangano oqoqwe inhlanganiso yabasakhulayo eNational Youth Development Trust koBulawayo uvumelane loZulu ukuthi abantu abaselathemba lebhanga lesizwe elereserve kulandela ukuthabalala kwemali zabo ngesikhathi ilizwe lisebenzisa imali yamabearers check ngomnyaka ka-2000. UMnumzana Hopewell Sampindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-NYDT, ubike ukuba ukuletha imali yama-bond kuyindlela yokuthi kufika umnyaka ka-2018 wokhetho ibandla leZANU-PF libe lesikhwama semali esizayisebenzisa ngoba ilizwe lingelamali. Umqondisi we-NYDT uMnumzana Liberty Bebe laye uvumelane loMnumzana Sampindi ethi ibandla elibusayo alithenjwa ethi lingagcina lisiyadinda imali yama-bond kwezinye indawo.
Nxa uhulumende weZimbabwe engalandela isivumelwane alaso le-Afro-Exim Bank kuzaba nzima ukuthi bekwanise ukuphrinta edlula khonapho. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa usukhangela ukuthi isivumelwane lesi siyenziwe umumo womnotho onjani lakhathesi, uhulumende weZimbabwe akula nto engamisa ukuthi ehambe eyeprinta imali efanayo ayiprinte kwezinye indawo engaphandle kwesivumelwane elaso le-Afro-Exim Bank.
UMnumzana Shepherd, umabhalane wabasakhulayo kubandla le-MDC, yena uthi imali yama-bond ezadindwa libhanga lesizwe ayisoke yenela ngoba isikhala esikhona sokusilela kwemali ezweni sikhulu kakhulu ethi kuzadala ukumemetheka ngasese kwemikambo yemali.
Ama-bond notes mina ngombono wami ambona azasiza lutho. They are not different from ama-bearer check. Abantu bazahareda umuntu uzayifuna ama-US dollar instead of ama-bond notes. And what then happens nomntu efuna ama-dollar omunye lama-bond notes, i-price has to become lower eyama-bond notes. So once they rate them, we go back to i-crisis yona leyana eyama-bearer check.
Ibhanga lesizwe selakhupha imibiko yokuthi lizasungula imali yama-bond ekupheleni kwayona le inyanga, kodwa ayikatshengisi uZulu ukuba izabe ihlukene kanjani lezinye imali ezikhona ezweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, yimi uNompumelelo Moyo.
Umkhwenyana kamongameli Robert Mugabe uMnumzana Simba Chikore othethe izibulo lakhe uBona obikwa ekhethwe yibhodi eqhatsha izisebenzi zenkampani yendizamtshina eZimbabwe ukuba athathe isikhundla sokuba ngumqondisi wayo. Lokho kudale inkulumo kwabaningi besithi abemuli kaMugabe sebethatha inkampani le njengebhizimusi yabo. Upraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela ocubungula izenhlala kahle kaZulu umnumzana Samukeliso Khatebe ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeCenter for Public Engagement elomnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF. UHadebe usungula linxoxo esithi uChikore uyisizalwane seZimbabwe eselelungelo lokuthi athole umsebenzi onje nxa kuyikuthi ukhethwe ngokuza ubungcitshi bakhe kulo msebenzi.
Umnumzana uChikore ulelungelo lokuthi aqhathwe njengazo zonke izizalwane zelizwe uma enamaphepha eneleyo. Kodwa-ke okusuka kusolise yikuthi kambe kwenziwe ngendlela efaneleyo na. Asikhumbule phela ukuthi eZimbabwe yikhampani yelizwe, akusiyo private company, ikhampani yelizwe. Ngakho-ke abantu baya bekhangelele ukuthi konke okwenzakala lapho kwenzakale ngemfanelo, othola lowo msebenzi abe ngumuntu ofaneleyo. Uma kuyilokho okwenzakeleyo, akekho ongasola.
Kodwa phela mnumzana Chuma asizange sibone bememeza kumbe u-advertiser isikhundla lesi. Yikho-ke abantu abaningi sebesithi engxenye ingabe kuyikuthi ukhethwe ngumongameli ngokwakhe.
Asiso sodwa isikhundla esi-advertise esiyezimbabwe ziningi. Basadinga u-offline engineer, badinga okuningene. So nxa usithi aku-advertisanga hayi kutho ukuthi nje uyabe ungakwazi, kodwa into eza-advertisewayo. And ngithandile ukukhuluma kwababa uHadebe esithi uSimba okokuqala isizalwane salapha eZimbabwe onelungelo elifana nje lolo lomuntu wonke. Uma kwenziwe ngendlela eyiyo, wena lana sihlale kubhodi yangkhona sizapho kuhlala singabantu abafuna ukusola kuphela. Kodwa kwesinye isikhathi bona abantu asesisola longafananga sikusole.
Yisikhundla esikhulu kakhulu lesi esenkampani ebhekane lobunzima obuthile njengokutsho kwakho Hadebe.
Asikugcizelele ukuthi isikhundla esikhulu lesi, and njalo sikugcizelele ukubana inkampani ye-eZimbabwe njengawo wonke nje amakampani ama-prastatal ahlangane lokunzima okuningi, kakhulu ngoba engaphathwa kuhle labo abanikwa umlando wokuwuphatha. Bese sithi-ke ngase sisizwa sokuphuma ku-board chairman lo minister sebesithi wona hayi kwaba nabantu abafika 132 ababefuna lesi sikhundla. Kwehla-ke kwaze sazetholwa kungena lo oyedwa. Asinandaba ukuthi ungubani, esikuthembayo ukuthi lo-ke osesitholile asibone umehluko udalwa. Kodwa uma lo ositholileyo kuzafana nje kuyikuthi hathi abantu benze ngokukhangela ukuthi ungubani, sibulala ilizwe sisiya phambili. Yikho kumele sikunanzele njengamaZimbabwe.
Nxa sikhangele uZulu yena uthi akaboni ukuthi lubaba kumbe lujaha usesemfitshane kakhulu ukuthi angabe esele experience yokuthi athathe leso sikhundla.
Ngeminyaka mina angiboni ukuthi ngeminyaka singathi thina umuntu akakeneli. Okukhulu ngomsebenzi ukuthi uzawenza yini ngendlela ocaciswe ngayo ukuthi ungawenza.
Yebo, angafisa lokuthembisa ukuthi yebo uzawenza umsebenzi, kodwa-ke phela kasiyibonanga imbali yakhe yokuba ngumqondisi. Yebo, angabe ezwa kuthiwa wake watshayela indizamchina, kodwa-ke ukuba ngumqondisi ayazange sizwe kangako.
Okuqakathekileyo njengokade besitsho, sithanda ukukhangela izinto ezingasizo kumele sizikhangele. Lo ndoda lo okhuma ngayo kathesi ngumuntu laye ovele eyi-private citizen. Mina lami nginje khonapha ukhuluma lami awunayo imbali yami yokuqondisa, kodwa ngomunye wabantu abaqondisa ngenye indlela ephakeme kakhulu enzima. Kodwa uyabe ungakwazi, mina ngibona ngani kakulo kuthi sibe sigxila sikhangele izinto.
Uxolo, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Zihlobo zami labo-ke bekungumqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement uDr Samukeliso Khatebe elomnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU PF. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ku-Round Table, lapho esixoxa khona ngohlelo olujonge ukulinganisa amathuba abafana lamankazana. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.